Ndasaru za usiku huno nyaya fupi kana kuti kuverenga shoma. Kana isha achitendera kuti zvitipe musoro wenyaya. Vamuna Matiyo 13 ndima 24 kusvika ndima 30. Uye ndi ndinoda kuverenga kubva pandima 36 kusvika pandima 40 munguva shoma.
Now St. Matthew's the 13th chapter and beginning with the 20.
Zvino Matiyo chitsauko 13 ndichitanga nendima 24 yechitsauko 13 chaMatiyo. Nyatsotereresai pakuverengwa kweshoko. Mashoko angu anokundika, asi mashoko ake haakundiki. Wakaisa pamberi pavo mumwe mufananidzo achiti, ushe hwokudenga hunofananidzwa nomunhu wakakusha mbeu yakanaka mumunda make. Asi vanhu vavete muvengi wake akauya akakusha mashawi pakati pezviyo akaenda. Asi chipande chakati chamera nokubereka, zvino mashawi akaonekwawo.
So the servant
of the imba vakauya vakati kwaari, ishe hamuna kukusha mbeu yakanaka mumunda menyu here? Munda wawane piko mashawi?
And he said unto them, an enemy has done this. And the servant said,
akati kwaari, munhu nondivenga waita izvozvo. Vanhu vakati kwaari, ko munoda kuti tindounganidza here?
But he said, nay, lest while ye gather up the tares,
zvimwe kana muchiunganidza mashawi, mungadzura nezviyo.
Let them both grow together until the harvest. And in the time of the harvest, I will send forth the reapers.
Regai zvikuru zvese zviri zviviri kusvikira pakucheka. Nenguva yokucheka ndichati kuvacheki, tangai kuunganidza mashawi, muasunge mwanda kuti apiswe, asi unganidze zviyo mudura rangu. Macherechedza here? Unganidzai mashawi kutanga, musunge mwanda. Zvino ndichiverenga izvi pane chimwe chinhu chinoshamisa chakauya kwandiri. Pandanga ndigere pamusoro pegomo reCatalina humwe usiku ndichinamata. Zvino ndakafunga ndingawanepi shoko randingasevenzesa kune zvandiri kuda kutaura usiku huno. Zvino ndakawana shoko rokuti nyonganiso. Nokudaro ndakatarisa mudura manzwi kuti shoko rokuti nyonganiso rinorevei. Zvino rinoreva kudyara kupesana kana kupikisa sokutaura kwaWebster. Kudyara kupesana chimwe chakasiyana kana kupikisa zviripo kare. Nokudaro ndafunga nyaya yeusiku huno ndichaiti mbeu yenyonganiso. Zvino ndinovimba kuti Ishe acharopafadza shoko rake zvino patava kuswedera kwariri. Zvino tinoziva kuti zvakare akadudzira mundima 36 nomundima 43 kuti mbeu iyi yakakura sei. Tiri pazviri ngatizviverengei zvakare ndima 36 kusvika 43. Zvino Jesu akati aendisa vanhu vazhinji, akapinda mumba, vadzidzi vakauya kwaari vakati, tidudzirei mufananidzo wamashawi womumunda. Akapindura akati, unokusha mbeu yakanaka ndiye mwanakomana womunhu. Munda inyika, mbeu yakanaka ndiwo ushe, mashawi ndiwo vanakomana wakaipa. Muvengi wakakusha ndiye dhiabhorosi. Kucheka ndiko kuguma kwenyika, vacheki ndivo vatumwa. Zvino mashawi sezvaanounganidzwa achipiswa mumoto, ndizvo zvichaitwa pakuguma kwenyika. Mwanakomana womunhu uchatuma vatumwa vake vagounganidza muushe hwake zvose zvinogumbusa nevanoita zvisakarurama. Vachavakandira muvira romoto, ipapo pachava nokuchema nokugedageda kwameno. Ipapo vakarurama vachapenya sezuva muushe hwababa vavo, une nzeve dzokunzwa ngaanzwe. Ye Jesu ari kupa dudziro kumufananidzo uyu pachake. Nokudaro tinoziva kuti dudziro iyi inorevei. Zvino patava kusvika pane izvi zvokudyara kwembeu nokukohwa kwayo, uye akazvidudzira. Zvino ndinotenda kuti Jesu akanga achitaura mufananidzo uyu muzuva rake, asi akanga achireva kuguma kwenyika kana kuguma kwezvizvarwa rinova zuva rino. Uya ndilotenda kuti nyaya duku ii usiku huno yaka nyatso kodzera panguwa ino yatiri kurarama. Nokuti Jesu akataura pachena pano kuti kuunganidza kuchaitwa kumagumo enyika. Ndipo pachava namagumo kuunganidzwa kwezviyo uye kuunganidzwawo kwamashau nokupiswa kwawo nokutora zviyo nokuzviisa muumambo. Ndinozvitenda kuti zvakadaro. Zvino pane rimwe gwaro rinoita kuti nditende izvi ndanyora pano pasi muna Matiyo 24:24. Panoti zvichitaura pamusoro pechigaro pamusoro pembeu yenyonganiso. Jesu akati zviviri izvi zvichange zviri padyo napadyo zvokuti zvaikwanisa kunyengera vasanangurwa vainyengerwa dai zvaikwanisika. Zvakanyatsoda kufanana kwazvo. Pane imwe nzvimbo zvakanyorwa mugwaro kuti mvura inonaya pane vakarurama nevasina kururama. Ndinorangarira chiitiko changu chokutanga pandakatanga kusangana navanhu vePentecost. Ndakanga ndiri kumisha waka Indiana, uye ndakanga ndiri pamusangano mukuru munhandare yakakura seizvi. Pakanga paungana wekumaodzanyemba nokuchamhembe pamwe chete, nokuti mazuva aya vakanga vane rusa ruraganda vaifanira kusangana ikoko. Aiva nemapoka maviri ehama dzechiPentecost. Ndakanga ndisati ndambonzwa pamusoro pavo kana kusangana navo. Ndiko kaiva kwokutanga kunzwa ndimi dzichitaurwa. Zvino paigumira kugara kwavanhu, ini ndisiri nhengo yavo, ndakanga ndiri mushumiri weBaptist ndakagara kumashure shure. Zvino ndinorangarira kuti pandakatanga kunzwa munhu achitaura nendimi handina kuziva kuti chaiva chii. Zvino varume vaviri ava kazhinji vaigara mberi, mumwe aitaura nendimi mumwe achidudzira zvinenge zvataurwa nomumwe murume uyu. Zvino ndakatanga kunzvera bhaibheri rangu sokukwanisa kwangu ipapo. Ndakaona kuti zvakanga zviri mugwaro, zvakanga zviri chaizvo zviri mugwaro zvaizoitwa nomweya mutsvene. Zvino mushure mezuva rimwe chete usiku ihwohwo mwoyo wangu wakanga wadenhekana kwazvo. Ndakarara mumunda wekoroni. Ndakanga ndisina mari yakakwana kuti ndiwanepo pokurara, asi ndakanga ndine mari yaikwana kudzokera kumba. Ndakawana madonanzi akanga agarisa kana kuti maroles ndizvo zvaaiva, ndichiitira kudya kwamangwanani. Ndakanga ndichigona kudya navo, asi ndakanga ndisina mari yokuzobvisa sechipo. Mazuva aya akanga ari mazuva okushayikwa kwemari muna 1933, nokudaro yakanga iri nguva yakaoma kwazvo. Zvino ndakafunga kuti zvino ndingaita sei. Handisi kuda kudya navo, asi ndinoda kuziva zvavanazvo. Vane chimwe chinhu chandisina. Zvino mangwanani aya ndakanga ndiri, vakandikumbira vaparidzi vose ngavauye papuratifomu vazvizivise kuti ndivani uye vanobvepi. Zvino ndakangotaura kuti William Branham muvhangeri wokujeffersonville ndokubva ndagara pasi. Zvino panguva iyi ndakanga ndiri muparidzi muduku pana vose vakanga vari papuratifomu. Zvino zuva rakatevera vakandidana kupuratifomu kuti ndiparidze. Zvino mushure mekunge ndataura sei, takaropafadzwa kwazvo. Zvino ndakasangana navanhu vakasiyana vachindikoka kumachechi avo. Zvino mushure mekunge vadaro, mushure meizvi ipapo ndakafunga kuti dai ndikangokwanisa kusvika pana varume vaviri ava vakanga vachitaura nendimi nokududzira, zvakanga zvichipisa mwoyo mangu. Ndakanga ndichizvida zvakanyanya. Zvino sezvandakuudzai pakutanga, chipo chiduku chaunopinda machiri. Munoziva zvipo nokudanwa hazvibvi pakutendeuka unazvo upenyu hwako hwose. Munoona unoberekwa nazvo kana zviri zvipo zvakabva kuna Mwari. Nokudaro nguva dzose kubvira ndiri mwana muduku zvaigara zvichiitika kwandiri. Vanhu vanoziva upenyu hwangu vanoziva kuti ichi ichokwadi. Zvino kana ndikafunga, ndakanga ndisingazivi kuti chaiva chii, pamwe tingati chiratidzo, ndakanga ndisingazivi kuti chaiva chii. Ndakafunga kuti dai ndikangokwanisa kutaura navo. Zvino mweya wakanga uri muungano wainyatsonzwika kuti mweya wamwari. Nokudaro ndakatanga kutaura nomumwe wavo ndikamubvunza mibvunzo mishoma. Ndakanga ari mukristu chaiye. Pakanga pasina kupokana pazviri murume uyu akanga ari mutendi chaiye. Zvino mumwe murume uyu vandakataura naye kana ndakambosangana nomunyengeri akanga ari mumwe wavo. Murume uyu zvaakanga ari mudzimai wake akanga ane bvudzi dzvuku. Ndakanga ana vana vaviri nomumwe mudzimai ane bvudzi dema. Zvino ndakafunga kuti zvino chava chiichi? Hezvino pano ndakanganisika. Ndiri munhu anotenda zvinhu zvine chokwadi, rinofanira kunge riri shoko kana kuti hazvisiri izvo. Zvino pano mweya unyatsonzwika maererano nazvose zvandinoziva kuti ndove chokwadi, uye mumwe wacho wanga usina kunaka zvachose. Zvino mweya wauya pavari vose. Zvino izvi zvingava sei? Ini zvakandikanganisa. Kwapera makore maviri ndakanga ndichinamata mubako uko kwandinoenda kundonamata. Mubako maiva neguruva rimwe zuva masikati ndakabudamo ndakaisa bhaibheri rangu padanda. Zvino mhepo yakarivhura kuna vaHebheru chitsauko 6 pakanyorwa kunzi mazuva okupedzisira zvaizova sei kuti kana tikabva pachokwadi hazvibviri zvakare kuvandudzwa pakutendeuka, nokuti panenge pasisina chipiriso chechivi. uye kuti minzwa norukato zvinosvika pakuraswa magumazo kuri kupiswa. Asi mvura inouya panyika kazhinji kuzoidiridza nokuigadzira. Asi minzwa norukato zvinozoraswa asi zviyo zvinounganidzwa. Ndakafunga kuti zvinoimepo zvayo yangovhura apa. Ndakaisa Bhaibheri pasi zvakare uye ndikafunga kuti zvino ndichango nhaino mhepo yakauya zvakare ikarivhura izvi zvakaitika katatu. Ndakafunga kuti izvi zvinoshamisa. No, pandakasimuka ndakafunga kuti ishe mazarurirei Bhaibheri kuti ndiverenge izvi. Pandakasvika pashoko iri minzwa norukato zvinosvika pakuraswa magumazo kuri kupiswa. Ndakafunga kuti sei mandiratidza izvi. Zvino pandakaramba ndakatarisa zvino zviratidzo izvi zvechokwadi zvinouya pasina chimwe chinhu chinenge chaitwa ndimwari chete anozviita. Maona. Ndakatarisa ndikaona nyika ichitenderera pamberi pangu. Uye ndakaona kuti yakanga yarimwa. Pakanga pane murume akanga akapfeka zvichena aifamba achidyara zviyo. Zvino mushure mokunge apota seri kwenyika, pakarepo pakauya munhu airatidzika zvinotyisa. Uye akanga akapfeka zvitema achikusha mashawi pose pose. Zvose zvakamera pamwe chete. Zvino pazvakamera zvose zvakasvava nokuti zvaida mvura. Uye zvairatidzika sezvainamata zvose, misoro yazo yakakotamiswa. Ishe tumirai mvura, tumirai mvura. Zvino makore makuru akasimuka mvura ikanaya pazviri zvose. Yakanaya zviyo zvidiki zvakafara zvikatanga kuti Mwari ngaarumbidzwe, Mwari ngaarumbidzwe. Uye mashavo maduku akafara ari parutivi akati Mwari ngaarumbidzwe, Mwari ngaarumbidzwe. Zvino chiratidzo ichi chakadudzirwa. Mvura inonaya pano akarurama anoasina kururama. Mweya mumwe chete unokwanisa kuuya mumusangano munhu wose akafara vanyengeri makristu navose pamwe chete. Ndizvo chaizvo asi chii nezvibereko zvavo vachazivikanwa. Iyo nzira yoga yokuti zvizivikanwe. Zvino munoona iko zvino kuti sezvo mbeu dzomusango mashawi nedzimwe mbeu dzichifanana nedzechokwadi dzomumunda zvakanyanya kwazvo zvokuti zvinokwanisa kunyengera vasanangurwa. Ndinofunga kuti tiri kurarama muchizvarwa ichi panofanira kutaurwa zvinhu izvi nokuparidza pamusoro pazvo. Cherechedzai mundima 41 kuti zviviri izvi zvinenge zviri padyo napadyo zvakanyanya mumazuva okupedzisira kusvikira. Haana kuzviita, haana kuvimba neimwe chechi kuti ivapatsanure, kuti mamethodist kana mabaptist kana mapentecost kuti avapatsanure. Akati achatumira vatumwa vake kuzovapatsanura. Mutumwa ari kuuya kuzounza kupatsanurwa, kutsaura zvakanaka kubva mune zvakaipa. Zvino hapana munhu anokwanisa kuita izvi kusiya kwomutumwa washe. Iye achataura kuti chakanaka ndechipi uye chakaipa ndechipi. Mwari akataura kuti achatumira vatumwa vake nguva yokupedzisira, kwete ngirozi dzakavapo pano asi ngirozi panguva yokupedzisira zvinozounganidza pamwe chete. Tinoziva kuti tava kusvika panguva yokukohwa iko zvino. Zvino ngirozi inodudzirwa kuti mutumwa. Zvino tinoona kuti kuna vatumwa vanomwe kumazera manomwe echechi, uye iko zvino kwete mazera echechi. Cherechedzai kuti akataura kuti vakushi vakanga vari vanani zvakare kuti mbeu chaiva chii. Mumwe wavakushi ava akanga ari iye mwanakomana wamwari akaenda achikusha mbeu, nomuvengi akatevera mushure make aiva dhiabhorosi akadyara mbeu yenyonganiso mushure mekunge madyarwa mbeu yakanaka. Noshamwari, izvi zvakaitika muchizvarwa choga choga kubva pakumavambo enyika. Ndizvo chaizvo nzira yose kubva pakutanga zvakatanga zvakadaro. Zvino akati mbeu yamwari ishoko ramwari. Jesu akadaro pane imwe nzvimbo akati shoko ramwari imbeu, yembeu yoga yoga ichabereka rudzi rwayo. Zvino kana makristu vana vamwari vana woumambo kana vava mbeu yamwari, ipapo vanofanira kuva shoko ramwari. Shoko ramwari riri kuratidzwa muchizvarwa chavari kurarama. Wambeu yakavimbiswa muchizvarwa ichocho. Mwari akapa shoko rake pakutanga, uye chizvarwa choga choga chine mbeu yacho, nguva yacho nevimbiso dzacho. Zvino Noa paakauya, uye akanga ari mbeu yamwari, shoko ramwari munguva yezera iroro. Mozisi paakauya akanga asingakwanisi kuuya nemharidzo yaNoa yakanga isingagoni kushanda nokuti akanga ari mbeu yamwari panguva iyi. Zvino pakauya Kristu haaikwanisa kuuya nemharidzo yenguva yaNoa kana yaMozisi. Yakanga iri nguva yake yokuti mhandara ibate mimba igobereka mwanakomana aizova Mesiyas. Zvino takararama munguva yezera raRuther, nguva yezera raWesley, zera reMethodist, zvichidaro munguva yamazera ose nenguva yezera rePentecost. Uye zera roga roga rakapiwa vimbiso yeshoko. Tino vanhu vezera iroro vakaratidza shoko rakavimbiswa iri ndiwo mbeu yechizvarwa ichi. Maererano nezvakataurwa naJesu pano, vana voumambo. Ndizvo kuratidzwa kwomweya mutsvene kubudikidza navana vake ndiwo mbeu youmambo muchizvarwa ichocho. Cherechedzai mashawi. Ndivo vakazvarwa nomuvengi, Satani akadyara kupesana kana mbeu yenyonganiso. Yakanga ane mhosva yekuita chinhu chakaipisisa ichi. Satani akadyara mbeu yake kubva pakutanga. Mwari paakaisa vanhu vokutanga panyika, Adamu kunyange aiziva kuti pane zivo yechokwadi nechakanaka nechakaipa, asi akanga asati asvika pakuzviziva. Asi takaona kuti Mwari akapa vana vake shoko rake kuti vachengetedzwe. Hapana chimwe chinhu chingatichengetedza kusiya kweshoko raMwari. Ndiyo chengetedzo yedu. Hakuna mabhomba, hakuna zvinodzivirira, hapana nzvimbo dzokuwanda. KuArizona kana California kana kungava kupi, panongova nechengetedzo imwe chete yatinayo, uye ndiro shoko. Zvino shoko rakaitwa nyama rikagara pakati pedu rinova Kristu Jesu. Ndiye oga chengetedzo yedu, kana tiri maari takachengetedzwa. Zvakaipa hazviverengerwi mutendi wechokwadi. Izvi maizviziva here? Uyo akaberekwa naMwari haakwanisi kuita zvakaipa, haakwanisi kutadza. Maona, haatombozviverengerwi. Ndicho chikonzero Dhavhidhi akati vakakombererwa munhu asingaverengerwi zvakaipa zvake naMwari. Kana uri muna Kristu hauna chido chokutadza. Munamati kana anatswa kamwe haazovi nechido chechivi, hauzoshuri chivi. Zvino kunyika ungava mutadzi, asi kuna Mwari unenge usiri mutadzi nokuti uri muna Kristu. Ungagwa mutadzi sei iwo uri muno uyo asina chivi, uye Mwari anongoona uyo wauri maari. Nyomunguva ino yekukohwa, pakutanga Mwari paakadyara mbeu yake panyika, akaidyara mumwoyo yavana vake, mhuri yake, kuti vachengete shoko iri. Ndiyo yakanga iri chengetedzo yavo chete. Chengetai shoko iri. Ipapo pakauya muvengi akabvisa chaidzivirira ichi nokudyara mbeu yenyinganiso inopesana neshoko raMwari. Kana yaiva nyonganiso pakutanga, ichiri nyonganiso. Chinhu chose chinowedzera pashoko raMwari imbeu yenyonganiso. Handina mhosva kuti zvinobva kupi, kana zvichibva kumasangano kana kumauto, kunyange zvichibva kusimba rezvamatongerwo. Chinhu chose chinopesana neshoko raMwari imbeu yenyonganiso. Kana munhu akasimuka achiti muparidzi weevhangeri, otaura kuti mazuva amashure akapfuura imbeu yenyonganiso. Kana munhu akasimuka akataura kuti muparidzi kana mufudzi wechechi yokune imwe nzvimbo, uye asingatendi kuti Jesu Kristu haashanduki kusara kwomutumbi wake wenyama, haashanduki zviro nhasi nokusingaperi, inenge iri mbeu yenyonganiso. Kana akataura kuti mashura nechizvarwa chavapostori chakapfuura imbeu yenyonganiso. Kana vachiti hakuna chakadaro sokupodzwa kutsvene, imbeu yenyonganiso. Nyika yose yazara nazvo. Zvinopararira kwose zvovhunga zviyo. Tinoona kuti mukushi wokutanga wembeu yenyonganiso akanzi ndidhiabros, uye tinoziva kuti ndizvo muna Genesis 1. Zvino takaona kuti zvakare pano mubhuku raMatiyo chitsauko 13, Jesu ari kuti nyonganiso pashoko rake ndidhiabros. Zvino mugore rino ra1956, chose chinodyara nyonganiso kana chinopesana neshoko raMwari rakanyorwa kana chinopa dudziro yapakawanda pariri imbeu yenyonganiso. Mwari haazoriremekedzi, haakwanisi kudaro, hazvikwanisi kusanganiswa, hazvikwanisiki zvachose. Zvakafanana nembeu yemastad, haikwanisi kusanganiswa nechimwe chinhu, haukwanisi kuisanganisa nechimwe chinhu, inofanira kunge iri yo chete, mbeu yenyonganiso. Zvino takaona kuti Mwari paakadyara mbeu yake mubindu reEden, takaona kuti yakaunza. Asi Satani paakadyara mbeu yake yenyonganiso, yakaunza Kaini. Mumwe akaunza akarurama, mumwe akaunza asina kururama. Nokuti Eve akateerera kumbeu yenyonganiso, yaipesana neshoko raMwari. Zvino zvikatanga chivi pakarepo kubva ipapo kusvika zvino. Hatikwanisi kubva mazviri kusvikira vatumwa vauya kuzozvipatsanura. Uye Mwari otora vana vake kuumambo hwake, uye mashavi ozopiswa. Chere chenza hii zambiringa miri. Yoshua kutidai tanga tine nguwe ya kawanda panyayi. Asitri mungo takuro wapa nungonya. Kutiti kwa nise kwenye ramberi. Nukuna matrawana wala mamini tsimashomari kutera. Chere chenza hii mbeu izi. Zaka kura pa mwachete. Zakataura mwari pano pachitsauko 13. Chenya yedu siku huno mna matio. Regai zikure pa mwachete. Yokaina kaenda kunyika yenodi. Aka zwanzi na mzimai akarora uya abera akaurawa nomari akamuta set kuti atore nzvimbo yake uye zvizvarwa zvakatanga kuenderera mberi vakanaka nevakaipa. Zvino tinoona kuti vakaunganidzana mumwe nomumwe nguva nenguva uye Mwari aka vakaipa zvakanyanya kusvikira Mwari akavaparadza. Asi dzakaramba dzichikura kusvikira mbeu idzi, mbeu yenyonganiso nembeu yaMwari dzabudisa misoro yadzo chaiyo. Izvakaitika muna Judas Iscariot uye Jesu Kristo. Nokuti akanga ari mbeu yaMwari. Akanga ari kutanga kuzvisikwa zvaMwari. Akanga asiri chimwe chinhu kunze kwaMwari. Uye Judas Iscariot wakaberekwa ari mwanakomana wokurashika. Wakabva kugehena akadzokera kugehena. Jesu Kristo aiva mwanakomana waMwari, shoko raMwari richiratidzwa. Judas Iscariot, munyonganiso yake waiva mbeu yadiabolos, akauya munyika kuzonyengera sezvakanga zviri pakutanga naKaini baba vake wokutanga. Judas aingoedzesera kutenda. Akanga asina kunyatsoperera, akanga asina kutenda chaiko, nokuti anga dai asina kumbotengesa Jesu. Asi munoona akadyara mbeu yenyonganiso. Aifunga kuti angaita ushamwari nenyika nemari. Iye zvakare woita ushamwari naJesu. Asa hana kuzokwanisa kuita chimwe chinhu pamusoro pazvo. Wai payakazosvika paakaita chinhu chakaipa ichi. Akadarika mugano wokuenderera mberi kana kutendeuka. Aifanira kuenda nenzira yaanga afamba nayo. Akadyara mbeu yenyonganiso. Akaedza kuti awane kufarirwa namasangano makuru omuzuva iri, namafarisei namasadhusei. Iye akafunga kuti angazviwanira kamari uye ozova nomukurumbira pakati pavanhu. Kana zvisiri izvo zvinokonzera vanhu vakawanda kuti vapinde munyonganiso. Vachiedza kufarirwa navanhu, ngatitsvakei kufarirwa naMwari, kwete navanhu. Asi ndizvo zvakaitwa naJudas nenyonganiso yakanga iri maari. Zvino tinoziva kuti Jesu akanga ari shoko. Johani 1:1 inoti pakutanga shoko rakanga riripo, shoko rakanga riri kuna Mwari, uye shoko rakanga riri Mwari. Zvino shoko rakazova nyama rikagara pakati pedu. Zvino shoko imbeu, zvino mbeu yakazova nyama ikagara pakati pedu. Kana Judas akanga ari mbeu yomuvengi yenyonganiso, yakazova nyama ikagara pakati pedu muna Judas Iscariot. Akanga asina kutenda kutenda chaiko. Akanga ane zvaaifunga kuti kutenda. Pane chinhu chakadaro sokutenda uye kutenda kwapakati. Zvino kutenda chaiko kwaMwari kunotenda Mwari. Mwari ishoko. Hakuwedzeri chimwe chinhu kwariri. Bhaibheri rinotiudza kuti kana tikawedzera shoko rimwe kana kubvisa shoko rimwe, chikamu chedu chinobviswa mubhuku roupenyu. Zvakazarwa 22:18 chitsauko chokupedzisira. Pakutanga mubhuku rokutanga reBhaibheri, Mwari akavataurira kuti vasabvisa shoko rimwe zvaromu. Shoko rese rinofanira kuchengetwa, vanofanira kurarama neshoko iri. Jesu pakati pebhuku akauya akataura chizvarwa chake. Akati munhu angararame nechingwa bedzi asi neshoko rimwe nerimwe rinobva mumuromo waMwari. Uye chizvarwa chokupedzisira muna zvakazarurwa zvakafanira kutaurwa kwatiri kuti ani naani achabvisa shoko kubva mubhuku kana kuwedzera shoko rimwe kwariri, chikamu chake chinobviswa mubhuku yeupenyu. Nokudaro hapafaniri kuva nechimwe chinhu chino mumvuri, panongodiwa chokwadi chisina kushibiswa chishoko raMwari. Ndivo vanakomana vaMwari, vanasikana vaMwari, vasina kuberekwa nokuda kwomunhu kana nokukwazisana muruoko kana imwe mhando yokubhabhatidza. Asi vakaberekwa nomweya waMwari nomweya mutsvene. Uye shoko chichizviratidza pacharo nomavari. Ndiyo mbeu yaMwari yechokwadi. Mwenga anozviita nhengo yechechi onyatsotenda vomodzidziso yavanhu kana chimwe chinhu. Asi handizvo, inyonganiso. Chinhu chose chinopesana nechokwadi chizere cheshoko raMwari. Zvino tinoziva sei? Zvino iwe vane mvumo yokuridudzira kwete changamire. Hapana munhu ane mvumo yokududzira shoko raMwari. Iye mududziri pachake. Akazvivimbisa uye anozviita ndiyo dudziro yacho. Kana akazvivimbisa iye ozvizadzisa ndiye dudziro yacho. Chinhu chose chinopesana neshoko raMwari inyonganiso, chokwadi. Nezvino anombotaura Judas akanga asina kutenda chaiko. Akanga anokutenda kwokunyengera. Aiwa nokutenda kwaaifunga kuti mwanakomana waMwari asi akanga asingazivi kuti mwanakomana waMwari. Angada asina kuzviita. Uye munhu anorerutsa pashoko raMwari kwachokwadi anenge anokutenda kwokunyepera. Mwana waMwari wechokwadi anobatirira pashoko. Usiku ushoma wapfuura muparidzi wekuArizona. Ane chikoro chikuru chino mukurumbira muguta rino. Akauya kwandiri akati ini ndinoda kukutwasanudza pane chimwe chinhu. Ndikadikana owana nguva. Garino ndiyo nguva yacho uye hako. Akauya akati vaBranham muri kuedza. Ndinotenda kuti makapirira uye makatendeka. Asi muri kuedza kuunza kunyika dzidziso yavaapostora. Uye akati zvaro chavaapostora chakapfuura panguva yavaapostora. Ndikati chinhu chokutanga chandinoda kukubvunza hama yangu. Unotenda here kuti shoko rose raMwari rakafemerwa? Kari hongu changamire ndinotenda kudaro. Ndikati zvino ungandiratidza here mushoko pakaperera chizvarwa chavaapostori? Zvinondiratidza kuti zviri papi ndinozozvitenda pamwe chete newe. Zvino ndakati munyori wavaapostori uyo akanga ane kiyi dzoumambo. Pazuva rePentecost pakatangira chizvarwa chavaapostori. Vakati varume hama tingaitei kuti tiponeswe. Akatendeukai mwe nomwe wenyu mubhabhatidzwe muzita raJesu Kristu kuti muregerwe zvivi zvenyu uye musagamuchira chipo chomweya mutsvene. Nokuti vimbiso ndeyenyu nokuvana venyu nokuna avo vari kure vanozodanwa naShemwari wedu. Neshoko iri ringazvipikisa pacharo sei? Murume uyu akati ndiri kurwara usiku huno. Ndikati neni ndinofunga kudarowo. Maona undiudzei kuti Mwari achiri kudana here?
If God's still calling, then the apostolic age.
Kana Mwari achiri kudana chizvarwa chavaapostori chichiripo nhasi. Chokwadi. Kunyange vanozodanwa naShemwari wedu vakadanwa vachazodanwa.
As many as he shall call, it will still be.
Ani nani achadanwa chinenge chichingova chizvarwa chavaapostori nokuti Jesu Kristu haashanduki zuro nanhasi nokusingaperi. Ndinoona nhasi kuti nyonganiso iyi yakadyarwa muchizvarwa choga choga. Dai ndaikwanisa kupinda mazviri maminitsi gumi kana gumi namashana chatevera ndaizviita asi hazvikwanisiki. Muzvizvarwa zvakapfuura tose tinoziva vazhinji vanoverenga Bhaibheri. Zvino sezvakaita pakauya Jesu akawana nyonganiso iyi kupesana. Akanga ari shoko rairatidzwa. Akanga ari dudziro kushoko raMwari. Nokuti akati nzverai magwaro nokuti maari munofunga kuti muno upenyu husingaperi. Zvino ndiwo anondipupurira. Wazviona ka? Iye akanga ari kududzirwa kweshoko. Uye mwanakomana nomwanasikana wose waMwari akaberekwa pasi muchizvarwa chino, ishoko raMwari riri kududzirwa. Muri tsamba dzinoverengwa, dzinoverengwa navanhu vose. Cherechedza akati, vanondinamata pasina vachidzidzisa nyonganiso sedzidziso. Vanondinamata pasina vachidzidzisa nyonganiso sedzidziso. Dzidziso dzavanhu zvitendwa zvavanhu. Vachidzidzisa izvi seshoko raMwari izvo zvisina chokuita neshoko raMwari. Tarisa chizvarwa choga choga chakabereka chibereko chakadaro. Chizvarwa choga choga chakazviita. Uye chizvarwa chedu hachisari pazviri. Tine zvimwe chete uye zvakawanda kudarika zvimwe zvizvarwa zvose zvakabatanidzwa pamwe chete. Nokuti uku ndiko kuguma kwenhoroondo yenyika. Pano ndipo pane nyonganiso huru yatiyambova panyika iri panyika nhasi. Nyonganiso mune zvimwe zvizvarwa yakavabvisa pachokwadi chaMwari anorarama ichivaisa kumupfunzo. Nhasi Jesu akati muna Matiyo 24:24 kuti zvichange zviri padyo napadyo zvokunyengera vasanangurwa dei zvaikwanisika. Munotaura pamusoro penyonganiso. Oh, zvina mano mano. Satani ari muvanhu uye vane dzidzo yeBhaibheri. Dr. weDivinity chaiye anodzidzisa shoko iri zvakada kukwana. Jesu akataura kudaro. Asi mutarise pane paripo pamwe pano zvino izvi hazvisi zvaapa. Oh, hongu ndezvaipapo. Ona nokuti Mwari akati zvakadaro. Unazvo zvakaita nyonganiso iyi yakaunza hasha dzaMwari mazuva anoa. Mwari pakatumira muprofita wake akaparidza somoto waipfuta. Akaudza vanhu kuti vatendeuke uye nyonganiso yose yakaparadzwa. Zvino Satani akaitei? Akatevera mumashure kubudikidza naHama akatanga kuikusha zvakare. Ndizvo chaizvo pakazouyawo Mozisi muprofita mukuru uyu kuzoburitsa vana vaIsraeri kuenda navo murenje. Chii chakaitika Mozisi muprofita mukuru waMwari? Achivaunzira chokwadi chizere chokwadi chakasimbiswa. Akanga asangana naMwari. Mwari akasimbisa kuti akanga asangana naye. Na wakanga waripo wapristawa. Wakanga wane zvinamato zvavo nezvitendwa zvavo nemvumo dzavo nezvimwe zvose. Asi Mozisi akamira sokusimbiswa kwokududzirwa kweshoko. Musakanganwa izvi. Mozisi akanga ari dudziro yaMwari yevimbiso yake akati aizozviita. Akanga ari dudzirwa kwaMwari. Chii chakaitika? Chechi yakatanga kubuda muIgipita ikafamba mazuva mashoma. Zvino chii chakaitika? Satani akauya neyonganiso. Mumunhu Kaini wechipiri ainzi Bharam. Uye akadyara nyonganiso pakati pavo. Tinoziva kuti ndizvo. Iye Bharam, dzidziso yaBharam yaiva yokuti tose tiri vamwe. Pane zvinoonekwa akanga achitaura chokwadi. Nokuti aipa chipiriso chaidiwa naMwari. Makondobwe manomwe, nzombe nomwe, paaritari nomwe. Zvakare ainamata Mwari mumwe chete, bizere sezvaiitwa Mozisi ari murenje. Zvakanyatsofanana asi vakanga vasiri vamwe. Zvichifanoratidza kwatiri zvaizoitika. Ipapo paiva zvakare naKaini achiratidzwa munhu waBharam. Zvino Mwari airatidzwa munhu waMozisi. Achidudzira shoko rake kubudikidza nomunhu. Achizivisa pachake vimbiso yake kubudikidza nomunhu. Zvinonyonganiso yakasimuka. Ndizvo zvakaitawo munguva yaJudhasi. Akauya nenyonganiso yake. Zvinorangarira chivi ichi chakatendwa navanhu ava chokuti tiri vamwe. Tinonamata Mwari mumwe chete. Tose tinofanira kuva muchechi imwe. Tinofanira kuva vanhu vamwe. Chivi ichi hachina kumboregerwa kuIsrael. Jesu akati pachake vose vakafa. Vose vakaparara kusara kwavatatu. Zvino ava ndivo vakabatirira vakatenda vimbiso. Apo vakanga vasina simba pavakati hatikwanisi kutora nyika mutoro kwatiri nezvimwe. Karebhu naJoshua vakanyaradza vanhu vakati tinokwanisa kuitora. Nokuti Mwari akaivimbisa kwatiri handina mhosva kuti vanopikisa vakadini. Zvino tinokwanisa kuramba tichiparidza kupodzwa kutsvene nokubhabhatidzwa nomweya mutsvene. Zvakare tichiramba tiine simba raMwari rokuti patanura kubva kuzvinhu zvenyika. Mwari akataura kudaro. Zvaro zvaapostori hazvina kupera uye hachigumi chinoendera mberi. Nokudaro tinoona mukushi wenyonganiso mumwe chete. Zvinorangarirai, chivi ichi hachina kumboregererwa. Zvino hama, kana chisina kuregererwa ipapo zvakadii nhasi? Apo mbeu chaiye zvizvarwa zvose yava kuuya pamwe chete. Cherechedzai chinhu chikuri chakaitwa naBharam. Chakaenderera mberi chikapedzisira chava mukuuya kwaJudhasi Iskarioti naJesu. Chaiva chii? Judhasi naJesu vakanga vari mufananidzo wakakwana waKaini naAbheri. Nokuti saJudhasi akanga achinamata, ndizvo zvakanga zvakaita Kaini ainamata. Kaini akavaka aritari, akapira chipiriso, akanamata Mwari, akanga akaperera mazviri sezvakanga zvakaita mumwe wake. Zvimunoona, akanga asina chizaruro chokuti shoko raiva chii. Aifunga kuti Adhamu naEvha vakadya maapuro kana mumwe muchero. Abheri nechizaruro akaziva kuti zvakanga zvisiri izvo. Raiva ropa raidiwa. Zvino akapira gwayana uye Mwari akamupupurira kuti chipiriso chake chakanga chakanaka. Ipapo akava negodo akaedza kuuraya munin'ina wake. Zvino paakauraya munin'ina wake paaritari imwe chete yaakanga apira chipiriso chake, gwayana ranga rafira paaritari. Izvo zvakaitawo Judhasi Iskarioti. Akatengesa Jesu paaritari yaMwari. Akamuuraya vosa Kaini akauraya Abheri. Nokuti Kaini akanga ari mbeu yenyonganiso. Zvino ndizvo zvakanga zvakaitawo Bharam muprofita aiita zvokutengwa munhu aifanira kuziva zviri nani. Mwari akamuyambira kubudikidza nezviratidzo namashura uye kunyangwe mbongoro yakataura nendimi. Uye kunyangwe zvakadaro akaenderera mberi. Akaberekwa ari mukushi wenyonganiso. Zvino kana Jesu akafanotaura kuti chizvarwa chino chaizoguma chine nyonganiso huru yati yambovapo, chizvarwa chechechi yeRaodhikea chinodziya vakamudzingira kunze kwechechi. Zvino chii chingazoitika kusiya kwenyonganiso? Chokwadi ndizvo zvazviri. Zvinoperera pachizvarwa ichi. Zvino ndi Kaini naAbheri zvakare paKarivhari. Nocherechedzai, sezvo zvakagara zvakaita Jesu paakabva achienda kudenga, mweya mutsvene wakadzoka. Iyo yaiva mbeu, mupi woupenyu kushoko, sokutaura kwatakaita usiku hwapfuura. Ndiwo unomutsa shoko. Kumutsa zvinoreva kuunza kuupenyu. Mweya mutsvene wechokwadi chaiwo unongounza upenyu kushoko riri zvauri. Haunzi dzidziso yavanhu kuupenyu. Hazvikwanisiki nokuti hausi dzidziso yavanhu. Iwo upenyu hweshoko ramwari nokuti iwo ndimwari. Maona, zvino unomutsa mutumbi uyu. Zvinocherechedzai sezvavakaita. Ipapo sezvakataurwa nebhaibheri uye Johani akataura kuvana vake akati, vana vaduku, makanzwa kuti ndiye Kristu achauya munyika. Tovamo munyika uye ari kushanda ari muvana wokusateerera. Izvi zvakanyorwa kwapera makore makumi matatu mushure mokuuya kwomweya mutsvene. Takaona kuti mweya mutsvene pawakauya mbeu chaiyo, mupiwa upenyu chaiyo kumbeu, ipapo ndipo pakazouya nyonganiso zvakare. Mucherechedzai, zvakaenderera mberi. Zvaiva shoko chairo rakanga rasimbiswa. Vaprofita ava vakare vakanga vasimbisa shoko ramwari kuti ichokwadi panguva yavo. Kana mumwe munhu akamboverenga nyaya yekanzuro yenaisiya kana yekanzuro yeprinaisiya, mazuva gumi namashanu okurwisana nezvamatongerwe, paiva neboka ramaroma raida kuita denomination pachechi yakanga iri. Vaprofita vakauyapo vakafuka matehwe amakwai vachidya midzi vachiramba vakamira neshoko. Zvino vakaitei? Zvaifanira kuita sezvakaita Kaini, zvaifanira kuita sezvakaita Abheri, mumwe aifanira kufa. Chokwadi, zvakaitika saizvozvo, uye shoko rikasava nesimba raro pavanhu. Zvakare vose vakasarudza kusava neshoko vakatora zvitendwa zvenyonganiso zvechechi yechikatorike yokutanga. Vakawedzera kuwana papa, vakawedzera mabhishopu, vakawedzera izvi izvo nezvimwe. Vakabvisa chokwadi chizere sezvaiva chaPetro uye zvaiva Maria navamwe vose. Vakaita zvimupunzo. Iwo vakaguma vasina chinhu kusiya kwetsika dzechedheni dzainzi Chikristu. Chaiva chimbeu yenyonganiso uye ndokuita sangano. Kuita sangano rokutanga panyika chaiva chii? Mbeu yenyonganiso yakakushwa, chimwe chinhu chichiwedzerwa, chimwe chichibviswa. Iyani akambonzwa mubhaibheri kuti usadya nyama nomusi wechishanu? Iyani akambonzwa mubhaibheri chimwe chinhu pamusoro pokusasa mvura panzvimbo yokubhabhatidza uchinyudzwa? Iyani akambonzwa chimwe chezvinhu izvi chokuti kwazivai Maria kana chimwe chinhu? Iyani akambonzwa zvimwe zvinhu zvakaora zviri maprotestant zvekare kuti haingati kune ketero wakasviba? Ndizvo. Kana ane mhosva muzvidiki, ane mhosva mune zvese. Iyani akambonzwa kuti Mwari anoshanda nesangano? Ndiani nzvimbo imwe chete pakaitwa sangano vakaramba vari vapenyu? Vaifa pakare po uye vakanga vasingagomuki zvakare. Inguva yokuti chimwe chinhu chiitika. Inguva yokuti Mwari achifamba. Zvinouraya simba pakati pavanhu. Zvinhu zvimwe chete zviri kuitwa nhasi. Vanobvisa simba. Vairiwo iboka ravatsvene vasingazvibate, havana maturo. Zvino chii? Inyonganiso. Sangana neshoko chiso nechiso, one kuti rakaita sei. Ona kuti Mwari hadudziri shoko rake. Amene here? Mwari anokwanisa kumutsira Abhurahama vana pamabwawa. Shoko rakanga rasimbiswa zvizere namakristu okutanga kuti Mwari akavadzikinura kune zvose nezvirwere, uye vakanga vane vaprofita zvakare vaitaura nendimi vachidudzira vachitaura zvinhu zvaisimbiswa kuti ichokwadi nguva dzose. Asi mushure mokuona shoko rakasimbiswa iri, vanhu vakasarudza saritenda, vakasarudza denomination. Ndivo mai vamasangano ose. Zvose zvasvika pakuibva iko zvino. Zvakatanga mumbeu zvakare. Ikafasi yakabukira zvakare mazuva aLuther. Sokuziva kwatinoita nemharidzo pano mangwanani, zvakabukira munguva yaLuther. Zvino vakazoitei pakarepo mushure mokufa kwomukuru uyu? Vakaita sangano. Yakabukira uye zvakare mazuva aJohn Wesley. Apo maAnglican nokutenda kwavo kwokuchengetedzwa nokusingaperi vakanga vazvisunga kusvika zvasvika pakuti munhu wose achaponeswa. Zvino chii chakaitika? Mwari akamutsa munhu ainzi John Wesley akaparadza zvose. Zvino paakangofa iye naHasbury navamwe, chii chakaitika? Vakaita sangano. Zvino iko zvino kwava nemhando dzakawanda dzamamethodist. Zvino kwakazouya mumwe kana kuti vamwe, Alexander Campbell, John Smith navamwe. Kwokupedzisira kwakazouya Pentecost ichibuda mazviri zvose. Chii chakaitika? Vaimbofamba zvakanaka, chii chakadzivisai? Makadzokera mudhaka mamwe chete amakanga mabuda maari. Makadzokera zvakare mune zvamakanga mabuda mazviri. Makadzokera kunyonganiso nokuita masangano, makarerutsa shoko. Zvino Mwari nguva dzose paaitumira chimwe chinhu chitsva hamuna kuchigamuchira. Ndizvozvo nyonganiso zvakare. Zvinocherechedza isu zvandakataura rimwe zuva, chibande chezviyo pachakabuda kubva mumidzi. chinotungira mashizha nomuchekechera choshika kuadzimbe chokura zvakare kura painotumbuka inoratidzika sei nezviyo chaizvo uye tinomuka kuti zviyo asi kana ukaivhura munenge musina tsanga zvachose inongova hundi yokuputira mbeu painenge ichikura uye inooma zvakare upenyu hwoenderera mberi hwopinda mutsanga chechi dzavanodana machechi akakusha takaona kuti anonzi machechi nhasi kunyange kumapendekosi edu takaenda hatina kugutsikana takaita mapoka edu imi zvose zvikavapo taifanira kuva neizvi taifanira kuva neizvi taifanira kuva nerimwe boka nomumwe munhu akasimuka kati ari kuuya mugore jena mumwe ndoti aa ari kuuya ari pabhiza jena zvakanaka tichaita mapoka maviri maona chii ichocho kudyara nyonganiso kana ava kuuya chingava chii anodudzira shoko rake amene kana ava kuuya ngatimirirei kusvika nguva iyoyo padai muchitaura pamusoro paizvi haungazivi mharidzo yezuva rino nguva dzose kunongedzera kune zvichazoitwa namwari kana pane zvaakaita asi usingaoni zvaari kuita ndiyo nziya yatakapinza nayo nyonganiso mazviri zvino tinocherechedza kuti nhasi mumacheche edu ose ose macheche edu takadyara mhepo zvino tava kukohwa chamupupuri hatichisina misangano yekunamata hatichisina misangano yataisimbova nayo konzero chii takazarura misuo kuzvinhu zvose tarisai kunyange chechi dzedu dzependekosi dzakazara nemadzimai nebvudzi rakagerwa izvi zvakanga zvisingambobvumirwi vanopenda kumeso vanopenda nzara nokuita zvinhu zvakasiyana vachitora munhu ane vakaita savana riki navamwe vakaroora katatu kana kana vovaita madhikoni oh inyonganiso yakadii ichina vanozviita sei mari haakwanisi kuva nazvo muchechi yake vaitofanira kuenda kusangano kuti vapinde mazviri mumwe munhu anotya kutaura pamusoro pazvo nokuti anozoburitswa musangano mwari tipei vanhu vasina kubatanidzwa nezvimwe zvinhu kunze kwamwari neshoko rake vanotaura chokwadi pamusoro paro izvo chaizvo zvatinoda takaitei takadyara nyonganiso takadyara mhepo zvino iko zvino tava kukohwa chamupupuri cherechedzai kuti vari kuunganidzwa pamwe chete kuti vapiswe makacherechedza here kuti Jesu akati tangai kuunganidza pamwe chete manda uye moisa manda iyi padutu rimwe icharipisa pane kamwanda kaduku kanonzi Methodist Baptist Presbyterian Lutheran vose vari kuungana muWorld Council of Churches chii ichocho vaunganidze kutanga haleruya mazicherechedza here anounganidza mashawi kutanga obviswa kubva muzviyo opatsanurwa aunganidze pamwe chete uye ogopiswa ose achapiswa nokutonga kwamwari nokuda kwokudyara nyonganiso pakati pavanhu zvinhu zvavano vanomufananidzo chete wokunamata mwari asi vakarasha simba rako vachiramba shoko vanongobatirira tsika dzezvinamato nezvimwe zvitendwa zvakaiswa nomumwe munhu achiedza kuzviisa mushoko ramwari hazvishandi inyonganiso ndodanidzira nhasi sezvo zvakaita muprofita mukuru wakare Amos paakauya muguta akati handisi muprofita kana mwanakomana womuprofita asi kana shumba yeomba ndiani ungarega kutya akati kana mwari akataura ndiani ungarega kuprofita akataura kutongwa pachizvarwa icho chakati mwari wamunoti munoshumira achakuparadzai imi isai izvi zviri patepi uye rangarirai mwari umwe chete uyo vanhu ava vari kuungana mukukohwa kukuru uku muWorld Council of Churches zvino muchatopinda mairi hamukwanisi kugara muri kunze kwayo unotobuda mairi uri woga kana kuti muchapinda mairi hapana kumira pakati unenge uri mucherechedzo wechikara hakuna munhu anokwanisa kutenga kana kutengeserwa kusara kwouyo anenge ane mucherechedzo wechikara kana ane nyonganiso mugarai muri kunze kwayo budai mairi tizai garai muri kure nayo mwari avari kuti vari kushumira achavaparadza mwari mukuru anorudo vanoti ingavani jesu akanamata kuti tive vamwe naakataurawo kuti vaviri vangafamba sei vose pamwe chete vasingawirirani akati mumwe sezvaakaita iye nababa kuva mumwe zvino baba vakanga vari shoko iye akanga ari shoko riri kuratidzwa iye akanga ari mumwe nababa nokuti akanga ari kuratidzwa kwevimbiso reshoko ramwari sezvakadarowo nhasi kana rimwewo zuva vamuchanganiri mwari uyu mumwe anoda kuti tive vamwe avangava sei vamwe mumwe uyu achiramba kuti akazvarwa nemhandara uye izvi hazviiti vachiramba kupodzwa kutsvene neizvi izvo vose vari mukukanganisika saizvozvo vamwe vavo havatendi muna mwari vanotenda kuti akanga ari mwanakomana wamwari vanotenda kuti akanga ari mwanakomana wajosefa ainzi mwanakomana wamwari chokwadi vamwe hama dzepadyo kumalutheran mazwinkly vanotenda izvozvo kuti aingova munhu akanaka vechristian science vanoti aiva muprofita munhuwo zvake akanga asiri mwari ndokanga asiri mwari ndiye munyengeri mukuru atiyambova munyika akangari mwari kana kuti akanga asiri chinhu akangari mwari akangari mwari pachaka akaipa nyama pakati pedu mumunhu ainzi mwanakomana wamwari chokwadi ndizvo akanga ari zvino tinoona kuti nyonganiso yakapinda tinoziva kuti iri pano hapana angazviramba oh, ini zvangu ingocherechedzai achaparadza boka rinofunga kuti riri kumushumira mwari imi zvitarisei mwari akadyara mbeu yake zvava kupfigana kuti yava nguva yokuti tikange kunamatira vanorwara mwari akadyara mbeu yake iye mbeu yake ndikristu ndichaparidza pamusoro peizvi usi umwe usiku apo mwari paakasarudza kuisa zita rake ishe achitendera zvichida pamusangano wokudya kwamangwanani pandinenge ndine nguva yakawanda ndiyeoga nzira yekupukunyuka ndiyeoga nesimba rechokwadi ndiyeoga mwari wechokwadi hapana mumwe kunze kwake ndine mwari uye mwari woga akadaro jesu akati uri ndiwo murayiro inzwa o israeri ndini ishe mwari wako mwari mumwe ndini iye sei muchitsvaka mumwe mumwe achauya ndakauya muzita rababa vangu uye hamuna kundigamuchira asi mumwe achauya muzita rake uye uyo muchamugamuchira zvino vakazviita panaisiya uri mukristu here ndiri mubaptist uri mukristu here ndiri mupendekosti uri mukristu here ndiri mumethodist rimwe zita asi kana vasvika pazita iri rajesu kristu vanofamba vachienda kure naro nokukwanisa kwose kwavainako havadi kuwana chokuita naro nokuti iye shoko uye shoko rinozvizivisa pacharo teichezai ndiyo nzira yoga yekupukunyuka iye iruva resharon bhaibheri rakati ndizvo zvaari imirwa rose mubhaibheri namwari rinomirira jesu kristu ava harifana omiga mavambo namagumo uye aivapo aripo uye achazovapo mudzi nebukira radhavhidhi zvose mudzi nebukira radhavhidhi namasase ruva resharoni ruva romupata harifana omiga baba mwanakomana mweya mutsvene zvose zvakanga zviri muna jesu kristu akanga ari kuratidzwa kuzere kwajehovha mwari ari munyama pakati pedu izvo chaizvo zvaaiva aiva ruva resharoni vaitei neruva resharoni vairi svina voritswanya kuti vakwanise kuwana zvinonhuhwira kubva mariri ruva rakanaka raifanira kusvinwa kuti vakwanise kuwana zvinonhuhwira kubva paruva iri zvino hwakanga huri upenyu hwakanaka hapana upenyu hwakamboraramwa souhwasi hwakasvinwa pakarivhari mawana vaitora chizoro cheruva resharoni vochiisa pana aroni aifanira kunge ane chizoro ichi kuti apinde munzvimbo tsvene muchidzitiro chitsvene muchidzitiro chichena aifanira kunge akazodzwa neruva resharoni kuti akwanise kupinda mukati kundosvasa chigaro chinyaya chagore negore zvino chizoro ichi chaifanira kunge chiri paari kunhuhwira kwakanaka kuna ishe akatakura ropa regwayana mushure mekunge iye asaswawo neropa regwayana matamba namabhera akasonerwa panguo dzake aifanira kufamba namamwe mafambiro zvichirira kuti mutsvene 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 kuna ishe tirechedzai kuti ndiye ruva resharoni kunhuhwira kwakanaka chizoro pavanhu vake haukwanisi kuuya pamberi pake nedzidziso dzavanhu kana chimwe chinhu asi unofanira kunge wakazodzwa neruva resharoni choko uyevo iruva romupata unoonawana sei opium unoona opium kana ukatora ruva woritswanya unobva wawana opium kana chiremba vanoishandisa kugadzira mishonga tora munhu anovhundukavhunduka nokusvotekana kana mudzimai anonzwa kunge ava kuda kupenga anenge achifamba achichema anenge akanganisika chiremba anotora opia mushoma yeruva iri wopinza nejekisheni paruoko rwake kana patsinga inenge iri pane imwe nzvimbo kana pane imwe nzvimbo zvino anobva anyarara zvinopera kwekanguva asi panongopera simba reopium iyi pakare panobva atanga zvakare zvakanyanyisa kudarika zvaanga ari asi ndinokuudzai shamwari kuti uyu unongwa mufananidzo weopium yechokwadi inowanikwa muruva romupata randinoziva ini iye iruva romupata akasvinwa pakarivhari akakuvadzwa nokuda kwokudarika kwedu namavanga ake takapodzwa mune izvi mukusvinwa kwamaruva aiva ruva aiva ruva guru ratirambomera ndiro raiva ruva romupata uye ruva guru iri resharoni zvino akarembera usiku hwanhasi pakati pedenga nenyika ndinotenda akanga akadaro panguva iyi tingadaro kubvisa chivi chenyika nokudzosa kupodzwa zvakare panyika zvino bhaibheri rakati haashanduki zvino nhasi nokusingaperi mwari paakaudza mozisi murenje aiva mufananidzo wake kuti asumudze nyoka yendarira zvino ndarira inomirira chivi chatongwa nyoka yendarira inomirira chivi chatongwa kare sezviri ndarira kutongwa kwamwari searitari yendarira paiiswa zvipiriso zvinoari akatarirawo mudenga akati denga rakanga rakaita sendarira kutonga kutsvene parudzi rwakanga rusingatendi rwadzokera shure pakuteera mwari ndarira inomirira kutongwa kutongwa kutsvene uye nyoka inomirira chivi chatongwa kare No Jesu akanga ari nyoka iya akaitwa chivi kwatiri akatora kutongwa kwaMwari paari akarohwa nokuda kudarika kwedu akakuwadzirwa kusarurama kwedu kurohwa kwakativigira rugare kwakanga kuri pamusoro pake takaponeswa namavanga ake oMwari ane kabodi rake rizere nopiwa musiku huno kuti akupe shamwari yangu yechikristu kana uchirwara nokutambudzika wakaneta zvinhu zvanyanya kwazvo hauchakwanisi kuzvitakura unokwanisa kupenga muzuva rino rechimanjemanje ratiri kurarama manzwa here mulifeline usiku huno zvavataura kuti russia iri kutaura kuti muna 55 kuti vachatonga pasi pose izvi zvisati zvaitika kubvutwa kunofanira kutanga kwaitika muri kuona here kuti tiri padyo zvakadi shamwari zviri pano padyo kwazvo haungamutsvake here usiku huno nomwoyo wako wose ndiye ruva romupata yaashanduki zviro nanhasi nokusingaperi ari pano usiku huno kuti azvisimudze pakati pavanhu vake sezvakaita mozisi achisimudza chiratidzo chechivi chatongwa zvino kwete chivi bedzi asi urwere rangarirai jesu akati samozisi akasimudza nyoka yendarira kudarowo mwanakomana womunhu anofanira kusimudzwa mozisi akaisimudzirei nokuda kwechivi kusatenda nourwere jesu akasimudzwa zvakare nokuda kwechivi urwere nokusatenda aiva chinhu chimwe nousiku huno mazuva ano patiine nyonganiso huru iyi jesu kristu akavimbisa muna ruka kuti mumazuva aya ishe asati auya zvichange zvakaita sezvakanga zvakaita mazuva esodhoma apo mwanakomana womunhu achange achizvizarura pachake so mwanakomana womunhu akazvizarura pachake kuna abrahamu ikoko erohimu mwari akaitwa nyama pakati pavanhu akagara naabrahamu uye akamuratidza akamuudza zvakanga achifunga nasara akagara seri kwake mutende zvaakanga asina kuona akamuudza zvaaizoita uye akamudana nezita rake sera abrahamu kwete zita rake abrahamu paakatanga naro asi abrahamu kwete sarai sarai asi sara sarah mudzimai wake aripi sara akati ari mutende seri kwenyu akati ndichauyazve kwauri nenguva yeupenyu zvino iye akaseka akati sei waseka zvino jesu akati nyonganiso iyi isati yaunganidzwa nokupiswa akati mwanakomana womunhu achazviratidza pachake nenzira imwe chete yaakaita kumashure zvino izvi chii ichocho kusimudzwa patsva pamberi penyu kuti jesu kristu haashanduki zviro nanhasi nokusingaperi munozvitenda here ngatikoramisei misoro yedu tinamate mwari anodikanwa tinokudai shoko renyu chikafu kwatiri ishe tinorida tinorarama naro ishe zvinoita kunge nzara yedu haiperi farira kugara patafura yenyu ne shoko renyu nokufarira maropafadzo ishe patinoungana pamwe chete seizvehama nehanzvanzi dzakatengwa neropa romwanakomana wamwari vakatengwa neropa renyu zvino tinouya pano usiku huno ishe nokupira nguva ino kunamatira vanorwara nemaererano nemagwaro makataura kuti namavanga ake takapodzwa hazvina kodzero kuti tinamate zvino chatinongeita kureurura zvivi zvedu nokuti namavanga enyu taka zvakatoitwa kare takapodzwa izuva rakadini roruponeso imbiso yakadii yaemmanueri ndizvo chaizvo ichokwadi makati kanguva kadiki nyika haizondioni zvakare asi imi muchandiona nokuti ini iye pachake achiti ini ndichange ndinemi kunyange mamuri kusvika kumagumo enyika zvino pakuguma kwenguva kupera uku kwezvinhu zvose makati zvisati zvaitika zvinenge zvakafanana sezvakanga zvakaita moto usati wapisa sodhoma nokupisa nyika yavahedheni makati kuchava nokuzarurwa zvakare kwomwanakomana womunhu sezvakanga zvakaita sodhom vabadai vanhu vakakwanisa kuzviona zvino ndinonamata mwari sokutaura kwandingati kana tataura zvisiri izvo ndiregererei kupinda mugiya ndinovada ishe ndinonamata kuti dai vakasakundika kuzviona dai huno ukava humwe usiku hwakanaka ishe avanorwara vose vanotambudzwa mapofu chero chingava chiri pano ishe ngaapodzwe usiku huno dai mutadzi wose akaponeswa iko zvino mwoyo yavo kana ari munhu asingatendi dai agamuchira kristu panguva ino zviitei baba zvose zviri mumaoko enyu tinozvipira kwamuri kuti kuonei muchiuya pakati pedu novakati muna johani 14:12 uyo anotenda mandiri mabasa andinoita naiye achaaitawo uye tinoziva kuti imi makazvizivisa kuvanhu nokuti makanga muri muprofita akataurwa namozisi kuti achauya vakanga vagara vasina vaprofita kwamazana makore nyonganiso yakanga iri kumativi ose azvi zvakadaro shoko ramwari raifanira kuti rizadziswe Nodaro shoko rakazova nyama zvakare wonyonganiso ikaita zvimwe chete. Baba tinozviona zvakare nasi. Nyonganiso yava mwanda mumwe chete mukuru. Uye tinoona shoko richiitawo zvimwe chete. Tinopafadza usiku huno baba, tinozvipira kwamuri pamwe chete neshoko renyu. Chose chamungada kuti tiite itai nesu Ishe muzita raJesu. Amen. Ivaine kuremekedza tizivi zvaataura, angadaro achida kutiudza chimwe chinhu, nokudaro ivaine kuremekedza kwakangova. Makamboverenga here rugwaro paiuya muvengi? Ivo vose vakanga vakaungana pamwe chete uye ivo muvengi akanga ane simba guru. Nemweya wamwari wakauya pano mumwe munhu ukamuudza akaprofita akavaudza pokundovanda. Ivo vakaparadza muvengi wavo. Zvinhu zvauya zvakare. Zvino ndipo panzvimbo yokuparadza muvengi wako. Tora ruoko rwamwari. Ruoko rwamwari ndiKristu, ndizvo shoko. Nokuda tora izvi mumwoyo mako usiku huno. Patava kudana vanhu mumutsara wokunamatirwa. Tinotenda kuti B apa vanhu makadhi okunamatirwa nhasi B maB. Ngaritorei nhamba B 75. Usiku hwapfuura taiva negumi navashanu. Tinoedza nguva dzose kutora 15 usiku hoga hoga. Tobatai makadhi enyu tichaadaidza iko zvino. Ngatimboedzai 15 nhamba 75 B sezvakaita ari pana Branham munoziva. Nhamba B 75 kusvika kuzana. Zvino isu ngatiwane ndiani ane nhamba B 75 simuzaruoko rwako. Zvizvo mashuroko zvakanaka. Nhamba 75 uya. Zvino mwanakomana wangu zvichida pana vanhu vatsva pano vasingazivi kuti zvinoitwa sei. Mwanakomana wangu anouya kuno kana mumwe munhu ane asingakwanisi kuuya, hama bodas kana mumwe munhu, mumwe wavo anouya otora makadhi aya anokwanisa kusvika 100 ari pamberi pavanhu vavasanganisa pamwe chete. Zvinoko pakadhi haakwanisi kuudza kuti uchadanwa pano papuratifomu here? Haazivi. Nenyange imiwo handizivi, ndinongouya usiku ndodaidza makadhi 10 kana 15 mukati imomo mamakadhi. Hazvina kana chokuita nokupodzwa kwako. Unokwanisa kugara ipapo? Tarisai usiku hwapfuura, vangani vakanga vari pano usiku hwapfuura? Ngationei maoko enyu. Vanhu vakapodzwa kwose kwose mumusangano. Zvino iyo yanga iri nhamba 75, 76, 71, 77, 78, 79. Havauye iko zvino. Nhamba B 75, 77, 71, 77, 78, 79. Pamwe mumwe chokwadi tinoda mumwe munhu pano pamwe mumwe hongu ndizvozvo zvakanaka. Nhamba 75, nhamba 75 kusvika 100. Nhamba 75 neimwe, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Kana usingakwanisi kufamba kana uri, ndiri kuona tina vamwe pano, mawiricheya matatu ari pano, anenge mana, ndinotenda ndiwo andiri kuona. Kana une kadhi rokunamatirwa kana kadhi rako radanwa, iwe usingakwanisi kufamba, ngosimudza ruoko rwako isu tinozokutora kukuisa pano. Zvino kana usina kadhi rokunamatirwa, ingogara ipapo wonamata uchiti Ishe, Jesu ngave ini usiku uno. Vangani munhu asina makadhi okunamatirwa simudzai maoko enyu. Imiwe zvakanaka, zvino regai titaure izvi uye ndinotenda kuti hazviiti zvokusaremekedza. Asi pano mumwe mudzimai muduku imwe nguva akanga asina kadhi rokunamatirwa tingataura tichidaro. Akaenda achimanikidzira nomumhomo akati, munyatsoteererai. Kana ndikangokwanisa kubata nguo yomurume uyu ndichapodzwa. Vangani vanonzwa nyaya iyi? Zvakanaka. Nakaitei? Akandomubata akandogara pasi. Jesu akatendeuka akaziva kwaakanga ari, ndizvo here? Akaziva kuti dambudziko rake rakanga riri rei, ndizvo here? Akaziva kuti dambudziko rake rakanga riri rei, nokudaro akamuudza kuti dambudziko rake rakanga riri rei. Zvino akanzwa mumwiri wake kuti ropa rakanga ramira kubuda, ndizvo here? Sei zvakadaro akanga amubata? Zvino makristu mangana ari pano usiku huno anoziva maererano navahebheru mubhuku ravahebheru kuti Jesu ko zvino muprista mukuru? Muprista mukuru anotinzwira tsitsi pautera hwedu, izvozvo ari here? Zvakanaka, kana ari muprista mukuru hofisi imwe chete yokuva muprista mukuru, angazozvibata nenzira yakadii? Anongoita sezvakaita ipapo? Munozvitenda here? Anongoita sezvakaita ipapo? Kana mukatenda izvozvo, zvakanaka. Vangani vanozvitenda simudzai maoko enyu mutaura kuti ini ndinozvitenda. Zvakanaka, vasati vaita mutsetso wokunamatirwa, itai mutsetso wokunamatirwa ikoko. Ndinoziva kuti ari pano. Ndinonzwa upo hwake uye ndinoziva kuti ari pano. Mutsetso wokunamatirwa wavapo here? Ndangandawa kudakuwa daiza kwa wariko kwa imi. Imi na mata itarisai kuno muna mate. Mte. Ndei. Zimaya mduka agarapa na kani tarisa agarapa zuna mzimaya kafika magrazi. Hamusi kuona ericho chakamira pa msuru kumzimaya tarisa ipano. Mwana harukuta mzika mkukwaza kumoyo. Mtende harikuta mmari anu kwanisha kupozai. Kana mchitenda simu zaim uko rwenyu. Roda mziko rwenyu. Lijo sinoka naranga rilo da mziko rwenyu simu zaim uko rwenyu. Kutano wawo zuone simu zaim uko rwenyu seishi. Ina mchisina da mziko iriko sino. Tenda kwenyu kwa kupozai. Asha nduku ziru na nasi nukusika peri. Oh, pane nyonganiso. As Jesu Kristo ashanduki zvino na nasino kusinga peri. Izvi zvino ngatirambe tina mata maona hafanire kunge muri pano. Izvi ndinoda kuti muzvizive. Noyo mudzimai. So zvo kwanga ndisani ndambomuona anongova mudzimai akamira pano. Uya ane kadhi rokuna matirwa uye anga asingazivi kuti achadanwa here kana kwete. Mwaya kupai kadhi rokuna matirwa uye namba yenyu yenyu yadanwa nokudaro mauya pano ndizvo here?
I have no way of knowing.
Ndinga ziva nayo zvamuri kuti ndimani. Munobva pi kuti munodei hapana chandinoziva pamusoro penyu. Ndinongova munhu imi muri mudzimai.
That's right.
Ndizvo mufananidzo uyu mumwe chete wakaitika mubhaibheri muna Johani chitsauko 4. Zvino munoti maitei ama Branham ipapo. Nguva shoma yapfuura ndapinda mune rimwe giya maona. Handizivi maona anofanira kunge ari iye anozviita handizivi. Mudzimai uyu azviita sei handina kumboona mudzimai muupenyu hwangu. Handisati ndambomuona ndinotenda kuti anga ari mudzimai. Iyana achangopodzwa mukati umwe. Simuka hungu. Hashati amboonana here kana zviri izvo simudza ruoko rwako. Seishi. Vanhu hasati ndamboona mudzimai uyu asi anga akagara ipapo achitenda. Zvino abata chimwe chinhu handizvo here? Hazvibatsiri kubata ini. Asi hamukwanisi here kuona kuti bhaibheri ndiro chairo shoko ramwari? Hashanduki zvirona nhasi nokusinga peri? Isu tinova matabhenakero omweya mutsvene anova Kristu. Maona ndiyo mbeu chaiyo. Ndiyo kana mweya mutsvene chaiwo ukapinda mumbeu chaiyo yeshoko. Kwera hautori chikamu charo nokuti dhiabhoros anoshandisa izvozvo unofanira kuritora rose. Maona shoko rose ririmo nokuti haasi mwari ari muchidimbu ndimwari azere. Maona zvino ndizvo zvinoitika. No pano pane mudzimai handisandambomuona. Jesu akaona mudzimai akadai imwe nguva. Zvichida asiri muchinhano chimwe chete seichi handizivi.
And he's setting out a well.
Ndina akanga agara patsime. Iye aifanira kupfuura nokusamaria. Zvino takaona kuti Samaria yakanga iri mujinga megomo. Zvino orombo akanga achienda Jericho zvino akapfuura nokusamaria. Akasvika paguta resikari. Zvino akagara patsime akatuma vadzidzi vake kundotenga zvokudya. Pane ndudzi ngani dzavanhu dziri munyika? Kune ndudzi nhatu. Kuna vanhu vaHamu, Shemu naJafeti. Tose takabva kuna Noa. Zvino nyika yose yakaparadzwa panguva iyi. Kune ndudzi nhatu dzavanhu vanoti majudha vaedheni navasamariya vari masanganiswa vamujudha nomuedheni. Zvino ndiwowo marudzi ose ari panyika. Maona matatu chete zvinhu zviri muna Mwari zvinokwaniswa muutatu. Sezvitatu izvi zvandanga ndichitaura pamusoro pazvo usiku huno zvinhano zvitatu zvenyonganiso. Zvinhano zvitatu zveshoko richiitwa nyama nezvimwe. Zvino iye akataura kwajudha akaudza Firipi. Akaunza Natani here? Kuti akanga aripi uye akati ndamuona paanga ari pasi pomuti. Akaudza Andreas pakauya naPetro akati zita rako ndiSimoni uye zvadanwa kunzi Petro kubva iko zvino. Akati uri mwanakomana waJonasi. Maona zvino avo vakanga vari majudha. Asi pano anoenda kumuhedheni. Kwere kumuhedheni asi kumusamariya. Zvino inguva yavahedheni. Haana kumboita chiratidzo ichi kuvahedheni. Nzira yamagwaro haana kumbozviita asi akavimbisa muna Ruka 22 kuti aizozviita asati auya zvakare. Asi akagara ipapo zvino ipapo pakauya masanganiswa omujudha nomuhedheni mudzimai. Akati kwaari mudzimai ndipowo mvura ndinwe. Akati sei haufaniri kundibvunza zvakadaro tiri pano kusadzidzana pano. Uri mujudha uye ini ndiri musamariya. Asi dai wanga uchiziva ari kutaura newe waindikumbira mvura. Anga achiitei? Anga achiedza kubata mweya wake. Zvino pakarepo pakaona kuti dambudziko rake rakanga rirei. Akamuudza kuti aende kundotora murume wake. Akamuudza kuti akanga asina. Wataura zvakanaka, wanga une vashanu. Tarisa, vafarisei pavakamuona achiita izvi, ivapo nyonganiso iyi yaiva pamwe neshoko, vakataura kuti chii? Vakati murume uyu ndiBheerizebhubhi, mufemberi. Jesu akati ani naani anomhura mweya mutsvene kana wauya kuzoita zvimwe chete haazomboregererwi. Ndiyo nyonganiso iyi. Asi akati aizovaregerera ipapo nokuti mweya mutsvene wakanga usati wauya, chipiriso gwayana ranga risati rava. Asi mudzimai uyu haana kufunga izvozvo. Mudzimai akatsangamira, ndinoona kuti muri muprofita. anga asina umbo wano muprofita kwa mazana ya makore. Akandinoona kuti muri muprofita, zvino tinoziva kuti Mesiyasi anonzi Kristo kana auya ndizvo zvaachazoita. Zvino kana zviri izvo zvaakaita panguva iyi haashanduki zviro nhasi, ndiwo maziisiro aakazviita nguva iyoyo, handizvo here zvaanofanira kuita nhasi? Zvinofanira kudaro. Zvino pano pano mudzimai nomurume vari kusangana zvakare. Haasi mudzimai auya, ne handisi murume uya. Asi mweya mushene mumwe chete uri pano uye akaita vimbiso yokuti mabasa aakaita ndiwo achaitawo mazuva achange achiratidzwa mwanakomana womunhu. Zvino ndisingakuzivei uye munoziva kuti ichi chokwadi. Hatisati tamboonana uye makamira pano. Pana vamwe zvichida pana pane chimwe chinhu chakanganisika nemi zvichida hapana, handizivi. Asi kana Ishe Jesu akazvizarura kwandiri nomweya wake mutsvene kuti dambudziko renyu nderei, munozotenda here kuti mwanakomana wamwari uye haazi munhu? Uyu unongova mutumbi, tabhenakero ino unoshandiswa namwari kana waanenge asarudza. Iye anozviita nenyasha dzake nokutonga kwenyasha dzake nokusanangura. Nokudaro asi wetenda, uchatenda here? Angave vari muungano vanozozvitenda. Pano isu vaviri timire pamberi vechiedza uye hatisati tambosangana muupenyu huno. Handina kana ruzivo kuti mudzimai uyu ndiani kana kuti ndiani, kuti anobvepi kana kuti anodei. Handisati ndambomuona. Zvimwe chete nomudzimai uya ari apo handisati ndambomuona muupenyu hwangu. Asi maona hezvino zvangiri kuda kuedza kukuita. Bvisai nyonganiso iyi pakati penyu uye tendai shoko kana shoko richinge raitwa nyama pano pakati pedu. Shoko rinova benyu muupenyu hwedu, izvo zvinoratidza upo hwamwari. Zvinodai akazviita kwatiri. Haana mwana, ari kuda mwana. Ana makore angasvika makumi mana, asi zvinokwanisika kuitika. Vari mumuno iko zvino madzimai vakanga vasingabereki upenyu hwavo hwose nevakauya papuratifom saizvozvi uye Ishe akavapa vana. Vamwe anoziva izvi, simudzai maoko enyu. Ndakasimudza mwana musikana muduku rimwe zuva musi wesvondo mushure mokunge ndabva pano svondo masikati. Mai vake vakanga vasingabereki, Ishe akataura. Uye musikana muduku, musikana muduku akanaka, ari pano here? Ari kupi? Hongoyo ari pano akagara. Ndinofunga kuti mai vake vagere pano houno musikana muduku uyu pano pachake. Amaona here? Aiwa shoko ramwari rakataurwa. Zvino mungamutenda here nomwoyo wenyu wose? Munotenda here kuti maropafadzo amunawo aya amuri kunzwa iko zvino anga ari mwari anga achipindura? Kana mwari akandiudza kuti zita renyu ndiani kuti mugozotumidza mwana wenyu, mungazvitenda here? Zvino mai Thompson, chiendai zvenyu mundova nomwana wenyu kana muchizvitenda nomwoyo wenyu wose. Munozvitenda nomwoyo wenyu here? Ivai nokutenda, musakahadzika, ingotendai mwari. Mwari ndimwari. Makati ndichangamire. Ndotenda kuti hatisati tamboonana zvakare. Nguva chete yandakakuona isu kuziva kwangu ndepaya pamakanga muchiuya uye ndakafunga kuti makanga muri sekuru vehamashakari kana kuti hamamashekani vanoimba makauya napano. Ndakazoona kuti makanga muchiuya mutsara wokunamatirwa. Zvino ini ndisingakuzivei kana kuti imi musingandizivi, tisingazivani, tose tisingazivani. Zvino kana Ishe Jesu akandiudza chimwe chinhu chamuri zvichida chamuri kuda, ngatitaure tichidaro. Udzai kundiudza chamuri kuda. Zvino akatokupai kare chinhu choga chamunoda kutenda kwakakwana. Vangada vanonzwisa izvi, kutenda kwakakwana kuti unowana zvaunenge wakumbira. Zvino kana uri pano uchida chimwe chinhu uye akandiudza kuti uri kushuvei uye unoziva kuti handizivi chauri kushuva, zvino pane chimwe chinhu chinenge chichizviita. Zvino maererano neshoko akavimbisa kuita izvi, aiziva mifungo yakanga iri mumwoyo. Ndizvo here? Zvakanaka. Mune chishuwo chikuru chokuti mupodzwe. Chimwe chinhu mune dambudziko rokusagadzikana kuvhunduka vhunduka kwakanyanya. Izvozvo chimwe zvechinhu muri kurwadziwa nomusana, uye musana wanga uchikurwadzai kwenguva yakareba makatombouvhiiwa. Izvi hanzi naJehovha ichokwadi. Maona izvozvo. Zvine chino chimwe chinhu, chishuwo chenyu chikuru ndechokuti munoda kugamuchira rubhabhatidzo rwomweya. Izvozvo chaizvo. Uyai pano. Mwari, muzita raJesu Kristu, dai murume uyu azadzwa nomweya mutsvene asati abva pano, zvido zvake zvapiwa muzita raJesu. Amen. Zvino zvigamuchira, hama yangu. Iva nokutenda, usakahadzika. Makadii? Ndinofunga samazivira andinoita kuti hatisati tamboonana. Kana zviri izvo sei kuti vanhu vazive, sumudzai ruoko rwenyu kuti vanhu vaone kuti hatizovani. andisati ndambokuona ine ndichiziva uye ndinofunga kuti havasati vambondiona kusiyako kunge vakanga vari muungano nokuti baba vari kumusoro kudenga vanoziva uye shoko ravo riri pano andisati ndamboona mudzimai uyu ndichiziva muupenyu hwangu nokudaro handingazivi kuti uri kutsvakei pano handizivi kuti ndiwani kana kuziva chimwe chinhu pamusoro penyu handikwanisi kukuudzai kana chinhu chimwe chete chinhu choga chiripo chinongova chipo kana ndikakwanisa sezvamanzwa ndichitsanangura nguva shoma yapfuura kusimudzwa ndonzwa kuti anotii zvandinenge ndaona ndizvo zvandinotaura zvaanenge asina kutaura handikwanisi kuzvitaura kana ndikataura zvinhu izvi ndoga zvinenge zvisiri izvo maona zvinenge zvisiri izvo asi kana akazvitaura chinenge chiri chokwadi hazvikwanisika hazvina kumbova nhema hazvikwanisi kuva nhema kana ari mwari nokuti mwari haakwanisi kukanganisa asi kana mwari akandiudza zvamuri kuda kuti muri kushuvira chii kana zvamuri kutsvaka pano chimwe chinhu chamakaita kana chimwe chinhu chakada kudaro kana kuti muri ani kuti mavhepi kana chingava chii chaanenge achida kundiudza munozozvitenda here mazvita chimwe chinhu mune dambudziko netsoka dzenyu tsoka dzenyu dzinokunetsai ndizvozvo simudzai mune dambudziko ramadzimai kukanganisika kunoitika kumadzimai zvino mune chishuvo chikuru mumwoyo wenyu nokuti makarasikirwa nomumwe munhu kana chimwe chinhu mwanakomana wenyu mwanakomana wenyu akatiza pamba uye munoda kuti ndimunamatire kuti adzoke pamba zvakare mari ari kudenga tumirai mwanakomana wavo kwavari regai mweya mutsvene umise mujaya uyo ari munzira usiku huno ishe mudzosei zvakare kuna mai vake muzita rajesu amen uyo anoziva achamudzosa kwamuri musanetseka ndaiko zvino musakadzika ivai nokutenda nomwoyo wenyu wose imi tendai uye mwari achazoita zvimwe zvose zvino kunzvera kwandaita kutatu kana kuna kana kungava kuri kungani maona ie ndava kutonzwa kunge ndava kutadza kuona handikwanisi kutsanangura izvi hapana nzira yekuti ndizvitsanangure nayo munoti munoreva kuti izvi zvanga zvanyanya kudarika padzwa kwamaita kwamaminitsi makumi mana namashanu kana kudarika munofunga kudaro here hongu changamire anga ari mahawa matatu angadai asina kundidaro mudzimai akabata nguo yashe jesu zvino vanhu ava havasi kubata ini sei mudzimai uyu ari pano tarisai pano anokwanisa vandibata asi kundibata kwavo hakuna zvokwandiita zvinongova munhu asi vanofanira kubata iye zvino ini nechipo ndinobva ndaenda ini pachangu ndinobva ndotaura zvandinenge ndichiona maona zvino ndizvo zvazviri kubata kwanondiita hakurevi chinhu asi vanobata jesu kubudikidza neni ndizvo zvakaita mudzimai uya akabata mwari kubudikidza najesu paakanga asingazivi kuti chii chakanga chakakanganisika naye akabata nguo yake akaenda akandogara pasi zvino akati ndiani andibata navapostori vakati aiwa munhu wose ari kukubatai sei muchitaura kudaro akati asi ndinonzwa kuti simba rabuda mandiri zvomunoziva here kuti simba akanzwa kupera simba paakabatwa nomudzimai mumwe chete uye akanga ari mwanakomana wamwari ko ini mutadzi akaponeswa nenyasha dzake izva kuti sei zvakawanda nokuti akati zvinhu izvi zvandinoita muchazviitawo muchaita zvakawanda kudarika izvi nokuti ndinoenda kuna baba vangu mabasa makuru zvinotaurwa zvichinzarwa asi dudziro chaiyo yechigiriki ndeiyi muchaita mabasa akawanda zvino mudzimai uyu handimuzivi hapana chandinoziva pamusoro pake handizivani sokusaziva kwandinoita vamwe hatisati tamboonana zvino kuti vanhu vazive kuti ndizvo mungasimudza ruoko rwenyu moti hatisati tamboonana zvino mwanakomana wamwari kana akambosangana nomumwe mudzimai pane nzvimbo yakada kudai patsime uye akataura naye kwekanguva akaziva kuti dambudziko rake raivei uye akamuudza dambudziko rake zvino akaziva naizvozvo kuti akanga ari mesiyasi zvino izvizvi mandibata ndakubatai uye hapana chaitika asi nokutenda kwangu nechipo nokutenda kwenyu muchipo ichi mukamubata uye akataura kubudikidza nesu kubudikidza neni kwamuri zvino munobva maziva kuti ari pano sezvakanga ari patsime rokusikari maona haashanduki zviro nanhasi nokusingaperi munozvitenda muna matambudziko akawanda kwazvo zvinotambudza zvakawanda zvisinganzwisisiki chimwe chezvinhu chamuri kunamatira chirwere chamajoini ndizvo ndizvozvo mune dambudziko ramajoini pamunenge muchisimudza ruoko rwenyu munoona zvino mune chinono muchifamba kana ndichiri kurangarira zvakanaka ngatimire kwemine tichida pane chimwe chinhu chichataurwa zvino zvataurwa pano apa munonzwa zvinhu vanhu maona somweya uri kuuya kwauri nose aaita zvokufembera kana kuti munozviziva saizvozvo asi munoratidzika kunge munhu akanaka taurai neni kwekanguva ngatimire pano zvishoma nokuti ndinofunga kuti pane chimwe chinhu wenyu chamuri kuda kukuna mwari. Shina andikwanisi kupindura mnyengetero wenyu. Asi ya anukwanisi nukuti kana mchijitenda zakato pindura kakare. Asi kana mchimbo da kutenda kutishukitei kutimutende. Shina ndro kwanisa kukuzae mrukunete kana mnumudikano wenyu asiripano. Uye uyo mnungina wenyu. Uye uyo mnungina wenyu. Asi mnika muno. Ari munyika yakanyorova ina madhamu akawanda ndingati sezvakada kuita Michigan kana ongo kuMichigan ndiko kwazviri naari kutambudzika nechirwere chakaipa kwazo uye itsvo dzisingakwanisi kurapwa dzaari kurwara nadzo ndizvo chaizvo handizvo here izvo hanzi najehovha zvino hankchief yamunayo muruoko rwenyu yamasimudza kuna mari itumirei kuna munin'ina wenyu momuudza kuti asakahadzika asi kuti atende uye naizvozvo anozopodzwa zvino kana muchizvitenda Notenda here nomoyo wenyu wose? Maona zvino kana muchitenda pane chinhu chimwe chete chokuita. Ndiko kunyatsogamuchira zvizere. Ndizvo here? Zvino munoti akatarisa kunawanawa ndizvo zvaari kuita akatarisa kwaari. Maona izvi kakawanda. Asi kuti munge musingazivi izvi. Mudzimai uyu ari pano auya nenzira iyi. Mudzimai uyu ari pano murwere kana ngavani. Handisi kutarisa kwaari. Notenda here kuti Mwari anokwanisa kundizarurira kuti dambudziko renyu nderei simudzai roko rwenyu kana muchitenda iwe mudzimai ari pano. Iwo mudzimai ari pano. Iwe uri kurwara hongo. Zvakanaka. Zvino kana uchitenda nomwoyo wako wose chirwere cheasima hachizokunetsi zvakare. Zvakanaka. Endai uye mutende kuti mapodzwa iko zvino. Tarisai zvino zviri pano. Maona iye. Iwe tarisa uku chiratidzo chiripo hazvina basa kuti chii chinoitika. Amen. Hamukwanisi kuzviona here? Zvakanyatsokwana saMwari akanyatsokwana. Munotenda here zvakare? Asima inokwanisa kukusiyewo zvakare. Handizvo here? Munozvitenda here? Zvakanaka endai munoudzaishe Jesu kuti munomutenda. Zvino rimwe zuva muchazofamba nemudonzo kana chirwere ichi chamajoini chakuremadzai. Asi hachisi kuzodaro hamusi kuzvitenda. Hamuzvitendi kuti zvichadaro here kana kuti kwete. Munozvitenda kuti muchaita zvakanaka. Endai zvenyu Jesu Kristu anokupodzai. Chirwere chomwe chinouraya vanhu. Asi hachifaniri kukuurayai. Munotenda kuti Mwari achakupodzai here? Endai muchimutenda nomwoyo wenyu wose moti ndapedza kunamata pamusoro pacho. Munogona kutaura chirungu here? Munonzwa chirungu here? Mumwe munhu ngauye. Hongu zvakanaka. Ngavaudza here zvandichavataurira? Vaudzai kuti kana vakatenda kuwadziwa nomudumbu kuchapera. Iwo anozvitenda here? Musana wenyu unorwadza uchapora zvakare. Nokudaro endai zvenyu uye mugosopora. Makadi, munotenda here? Murume uyu akagara apo ane musana unorwadza atarisa kwandiri pandataura izvi. Munokwanisa kupodzwawo zvakare kana muchizvitenda. Tsingamire. Kana tsingamire. Mudzimai uyu akagara padyo nemi. Muri kurwadziwa nomutsipa, handizvo here mudzimai? Munotenda here kuti Mwari anokwanisa kukupodzai? Munoda kuisa maoko pamukomana muduku nokuda kwemabvi ake anorwadza? Kuti aporewo zvakare? Munozvitenda here? Manga mune dambudziko ramadzimai, dambudziko ramadzimai rapera iko zvino. Kutenda kwenyu kwakupodzai. Munotenda here kuti Jesu Kristu haashanduki zviro nhasi nokusingaperi? Zvino ngatiisei maoko mumwe pano mumwe tinamate munamato wokutenda uyu mumwe nomumwe wedu. Nganamate munamato wokutenda. Mwana anodikanwa. Tichiri pano takaputirwa muupo hwenyu hutsvene. Nokuonai muchifamba pakati peungano muchipodza varwere kwose kwose muri Mwari. Ndinonamata kuti mupodze ungano yose. Itai kuti mweya waMwari uuye mumwoyo yavo patsva. Iworegai vazive kuti nguva yava kupera. Kwasara nguva duku yokuti tive pano. Kwozowana iye watinoda. Nodai upo hwake hwaunza kupodzwa kuno munhu wose. Tinotuka Satan. Tinotuka mabasa ake ose. Muzita raJesu Kristu, Satan, buda muvanhu. Vose vanomutenda iko zvino uye muchigamuchira kupodzwa kwenyu, simukai mumire. Moti ndamira zvino kuti ndigamuchire kupodzwa kwangu. Ndinozvitenda zvisinei kuti unonzwei kana uchitenda, simuka umire. Nosimudza maoko ako woti ndinokutenda Ishe Jesu nokundipodza. Mwari ave nemi.